Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinotsangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 5 2017. Makateerera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti riri kushushikana neuwandu hwenyaya dzine chekuita nemhirizhonga uwo uri kuramba uchikwira munyika. Vana chiremba vezvipatara zvehurumende voshushikana nekuramba zvinhu zvoparara muzvipatara. Anglican Church inovaka kiriniki kwamurehwa senzira yekurangarira vabvui vashanu vakafira mutsaona yemotokari mudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti riri kushushikana neuwandu hwenyaya dzine chekuita nemhirizhonga uwo uri kuramba uchikwira munyika. Mugwaro raraburitsa sangano iri rinoti muna gumi guru nyaya dzekutyisidzirwa nekushungurudzwa kwevanhu dzakakwira kusvika pazana nemakumi masere ane pfumbamwe kubva pazana nemakumi manomwe nesere muna gunyana. Nyaya zhinji dzinonzi dziri kuitika uye dziri kubva mukushungurudzwa kuri kuitwa vanenge vanyoresa kuvhota avanonzi vari kumanikidzwa kusarenda nhamba dzemarisiti avo. Asi ZPP inotiwo iri kufadzwa nemashoko ekuti Zimbabwe Electoral Commission yakatambira zvinyunyuto zvayo izvi uye yakasvitsawo nyaya idzi kumapurisa izvo zvaakuita kuti vari kuita izvi vatorerwe matano. Ngatinzwei hurukuro yataita nhasachigaro weZPP vaOK Machisa.
Kukwira kwaita nhamba iyoyi kuri kukonzerwa nenyaya yebiometric voter registration yatinayoyi yekuti vanhu vari kutora mutemo vachiuyisa muhomwe dzavo. Zvikuru avo vachingati vanofungidzira kuti vangatyisidzire vanhu kusvika panhano yekuti vazovhotera mapati avanoda. Asi regai nditi kumhuri yeZimbabwe, patiri iko zvino hapasi pakuvhota tichiri kuregista kuti tigozoenda kunovhota. Kune vari kutyisidzira vanhu vanoti kana vaenda kunoregista kuvhota voti tipei nhamba dziya dziya dzinenge dziri pakaslip atingati yatingati sisi pachirungu serial number. Izvozvo kutyisidzira kuri kunze kwemutemo.
Ivo vemapato ezvematongerwo enyika vari kupomerwa kuita mhirizhonga, muri kumbowanawo here divi ravo panyaya idzodzi?
Hai, tinovaziva vari kuita. Vamwe vanowanikwa vakati wandirei ku bato riri kutonga, vamwe vachiwanikwawo vari kumaopposition. Zvakangobvengana zvengana, asi tati tikurudzira chose kuti nyaya idzodzo ngadzibatwe. Vanhu vanotorire mafoni anokwanisa kutora mapicha evanhu. Torai munhu achipicha munhu ari kunyora zita remunhu, mutitumire muone zvatinoita. Vanhu vava tiritovatsvaga nemazito matsvuku, vari kutsvagawo nemazito matsvuku nevhechu, nekuti hazvibvumirwi kuti munhu atyisidzire munhu, zvikuru kapanguva yatiri inoyi.
Matunhu api ari kunzi akakwira nyaya dzemhirizhonga?
Hatikatarisawo kunzvimbo dzakafanana nekunana Midlands ikoko kunana Gope zvinowanikwa zviripo. Mukaendawo kunana Masvingo zvinowanikwa zviriko, kunana Bhikita ikoko mobudawo, moenda kumanikaland vamwe vari kutibini muHarare muno matiri vatoripo, vari kutenderera vachizama kushikudzira vanhu vachiti tipei maserial number dziyayo.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Peace Project vaOK Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu muzvipatara izvo vanoti zviri kuramba zvichidzikira pasi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Edgar Munatsi, vanoti chiri kunyanya kutambudza vana chiremba inyaya yekuti varwere vari kufa vashaya mishonga sezvo vazhinji vacho vachinzi vazvitengere mishonga kana vachida kurapwa. Dr. Munatsi vanoti dzimwe ndufu dziri kuitika muzvipatara dzaikwanisa kudzivirirwa dai mishonga yaiwanikwa muzvipatara zvehurumende pane kuti hama dzemurwere dzinzitsvagai mishonga.
Iroro idambudziko guru riri muzvipatara kuzvipatara zvehurumende kuti hurumende haisikisa mari kuzvipatara zvekuti kutengwe mishonga ingashande kana zvakafanana neemergency amuri kutaura iwayo, nekuti nguva zhinji chero iri emergency hama dzemurwere ndodzinotozonzi tizozanzi endai mutitengerewo chakati, endai mutitengerewo chakati. Apa dzimwe nguva munenge muchimhanyisana nenguva yekuti munhu ararame makamirira kuti vaenda vaya vadzoke. Saka hazvisizvo zvataiziva muzvipatara zvehurumende zvekuti vanhu vaienda vachinobatsirwa zvekuzobhadharwa kwemari zvaizoonekwa ati munhu achirarama. Iye zvino yangova nyaya yekuti ane mari ndo anorarama.
Saka iyo hurumende chii chikonzero chikuru chiri kuitawo kuti kundikane kunge ichiwanisa mishonga iyo yemuzvipatara?
Hurumende iyo pati zvavanoti havana mari. Kana tichitaura nevakuru vezvipatara izvi, vakuru vanoti isusu tikakatoti vanhu vanotenga zvinhu zvavo zvinoreva kuti taakutovhara mikova yezvipatara, nekuti hurumende haiunzi mari, even mari dzinenge dzakataurwa pabhajeti dzekuti dzichaenda kuzvipatara zvakati hurumende haiendesi mari dziyai, nekuti vanenge vachiti hatina mari yacho. Hamene kuti inenge yadyiwa here kana kuti vanenge vataura mari dzavanenge vasina, hatichaziva.
Imiwo sevashandisa vana chiremba maimbochemawo nenyaya dzemabatirwo amunoitwawo kumabasa, zvakamira sei?
Dambudziko guru ratinaro izvozvo sevashandi nderekuti mari dzedu dzatinotambira hadzisi kutoreka kumabhengi. Chero ukaenda kumabhengi kuyawo unotora nguva yakareba kuti upiwe mari shomanana, nekuda kwekuti mari yekuamerica emazvinazvi ari kutengeswa. Kana munhu achida kutowana mari iyoyo kuti nekuti ndo inochengeteka inogara irikuludza vari, unenge wakutoita yekutenga ende salari iya inobva yadyiwa nepakati, unosara wangobata chipenga chemari yawaifananga wakatambira. Saka idambudziko guru nekutiwo even mitengo yezvinhu zvekushandisa mudzimba zvakafanana nemafuta, sipo, shuga iri kukwira zvakanyanyisa muzvitoro zvisingaendani nemari dzinotambirwa nemashandi. Saka ndiyo nyunyuto huru ine vashandi vehurumende izvi, nekuti mari dzedu dzaakudyiwa nemuchenje dzakagara mumabhengi.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana chiremba muzvipatara zvehurumende Dr. Edgar Munatsi vari parunhare neStudio 7. Mazana nemazana evatendi vechechi Anglican muZimbabwe svondo rapera vakaungana mudunhu raishe Mangwende kwaMurehwa vachipemberera kuvhurwa kwekiriniki yakavakwa nechinangwa chekurangarira vabvuyi vashanu vakafira mutsaona yemotokari pedyo nenzvimbo iyi mugore ra1997. Kiri Mudzamiri weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakaungana kwaMurehwa svondo rapera vakabva munzvimbo dzakasiyana-siyana vazere nemufaro rwekuyemura vamwe vavo vakafa mutsaona makore makumi maviri apfuura. Imwe nhengo yeAnglican vaLanton mupfuuri vakati Charles Itaitekerwa, Thomas Dzikiti, Lazarus Pasipanodya, Alfred Muramba naSamuel Tawabirwa Mudiwa vakafa vachibva kuMutemwa Leprosy Center kwaMutoko vaenda kunopa mbatya nechikafu kuvanhu vanochengetwa panzvimbo.
Chikuru chataunganira zuva ranhasi panapa paSt Clair's Mangwende pane chiitiko chakaitika 1997 naNovemba pakashayika wabvuyi vanokwana kuita vashanu. Vashayika vashanu vanhu vakazoona kuti vamwe vacho vazoshayika nenyaya yekuti pashaya yehope neukasika chipatara chiri pedyo. Zvinova zvakaita kuti sevabvuyi boka rakaronga reAnglican kuti vaite nonzi our make meaning Anglican wabvuyi memorial clinic, vaine muono wekuti izobatsira community.
Mukuru weAnglican Church muZimbabwe Bishop Chad Gandia vakati kiriniki yeAnglican wabvuyi memorial ndeyekutanga mudiocese reHarare. Vakati vanhu ava vakashayikira pedyo nemission yekereke yavo sezvo vasina kukurumidza kuwana rubatsiro mushure metsaona iyi.
Izvi zvakatsakatika nepamusoro pekuti havana kukasika kuwana rubatsiro. Saka wabvuyi wakava nepfungwa yekuti izvo chingave chinhu chakanaka chekuvatondera nekuvaka chipatara chino chinozobatsira weruzhinji. Saka pemberai nesu pakuzarurwa kwekliniki ineyi.
Mumawaya wakarasikirwa nemurume amai Christina Chekerwa wakaratidza kufara zvikuru nechiremerera chakapiwa murume wavo nevamwe vakashaya mutsauna iyi.
Ndiri mudzimai waCharles Chekerwa. Charles Chekerwa akashayika achibva kunomutemwa 97. Saka zvino zvakandirwadza. Zvandirwadza kudaro ndikasara nevana ndikatambudzika navo vakasvika pakukura. Asi iye zvinezvi ndagara hangu ndaakuchinzwa kufarawo seupenyu hwandaakurarama ndichionawo zvaakuitika pamusoro peupenyu hwavo nekuti iye nhasi uno kwava kwakliniki pakubudikidza ndiwo. Zvino ndiri kufara ndichiona kliniki ndichiona vanhu vechifara zviri kundifadza. Nemhuri yangu vanga vachida kuti vauyewo asi kukundikana vanga vachida kuti vauyewo vapemberero kliniki vechiona vechifara kuti ndo zvinhu zvakafira baba vedu izvi asi zvava zvoitirwa zvaakutifadza asi zvakambotisuwisa zvakanyanyanyanya nekufa kwavo. Saka iye zvinezvi taakufara hedu.
Imwe shirikadzi amai Christine Pasipano zvavakatiwo vakafara nechiitiko ichi. Mbuya Noli Mudiwa vakati vanotenda Mwari akavachengeta apo vakashayikirwa nemurume panguva iyo vainge vaive nemwana mutete. Amai Kalista Dzikiti vakaita sevachachema apo vakapiwa mukana wokutaura vakati vakasiyiwawo vaine mwana mutete pakashaya murume wavo. Gurukota rezveutano vaDavid Parenyato avo vanobva kwaMurewa vakakurudzira kereke yeAnglican kuti irambe ichiita mabasa akanaka kudai sezvo kereke iyi iri kubatsirawo vanhu vakawanda vari kumaruwa. Vanhu vakaungana paSt. Clair's Anglican Mission vakadzokera kudzimba dzavo vaine mufaro mukuru vachiyemura kliniki iyo iri kubatsira vanhu vanogara mumatunhu akakomberedza chikoro cheSt. Clair's Anglican Mission. Ndakamirira Studio 7 kwaMurewa, ndini Chiri Mudzamiri.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumi Guru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarase kwa. KuManicaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. KuMashonaland Central, endai kuShamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. KuMidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti muyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930, kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Barnabas Mwanaka, vanova mumwe wevechidiki vanorarama nekutengesa mumugwagwa. Tinokutambirai pano paStudio 7 mukoma Barnabas.
Ndinokutambira neni nemufaro.
Mukoma Barnabas, tiri kuona kuti kanzuro yeHarare ichishanda nehurumende yakatanga kubvisa vanhu vose vanotengesa muguta reHarare. Zvinhu zvamira sei pari zvino?
Ya, kubva pakatanga mapurisa akabatana nekanzu kudzinga vanhu muHarare, zvino hazvina kumira zvakanaka. Kutori nevanhu vazhinji vari vakutotanga kurarama upenyu hunorwadza.
Imi mune makore mangani uye makatanga riini basa rekutengesa zvinhu?
Ini mune makore ekuberekwa anokwana kuita iwo 35. Ndaane makore anokwana kuita 7 ndichiita zvekutengesa izvozvo.
Munenge muchitengesa chii uye zvinokwanisa here kuti muraramise mhuri?
Ndinenge ndichitengesa madhisi, zvinhu zvekuti unenge uchirarama usingapenzi kukumbira kuwana.
Saka kuri kuti zvinhu zviri kunyatsofambawo zvakanaka musi iwoyo, munokwanisa kuwana mari yakawanda zvakadii pazuva?
Ya, kana zvinhu zvichifamba zvakanaka musi iwoyo, especially pamashure umomo, ndazvaka zvakanyatsa kuti nakei mari ichitenderera zvakanaka. Waigona kutengesawo $30, $40, or $50 per day.
Ko mazuva anaya?
Mazuva anaya zvichatoitika, ukatobata $5, unenge watoshanda zvakanyanya musi iwoyo.
Ko iwo madhisika muri kuti munombotengesa, asi mune musingakanganisewo here vaimbi nevamwe vanoita zvemitambo vaya?
Vaimbi tinenge tichivakanganisa, uyezve takatobvuma pachena peri tichivakanganisa nekuti tinenge tichidya zvinhu zvatinenge tisina mushandira. Asiwo vaimbi vakazotobatanawo iwo pasine zvavo, vakazoona zvichiva kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika muno. Zvekuti munhu anenge asina mamararamiro anoita ekuchiro kuda kwavo nekuti uri kuda kwenyika nevari kutonga nyika yacho.
Saka muri kukwanisa here kuti munge muchitengesa imimi mazuva anaya, uye mapurisa aya ari kutandanisa munhu wese mutaundi mese kana kuti vane dzimwe nzvimbo dzavanoenda?
Mapurisa aya ari kubata tauni yese, asi kune kwatinotengesera ichisu kune mukana mukuru wekuti isusu tiri vanhu vakabatana tichida kurwisa nhamo yanga yatiwira iyoyi. Saka zvatinototaurirana kuti vakomana zvezvi nguva yakati neyakati tiri kurongedza zvinhu zvedu, kutengesa zvinhu zvedu, tikaona iwo vakuuyawo tobvisa zvinhu zvedu. Asi tiri kutomboita zviri nani, tiri kutombotengesa, asi vamwe vese kutaura chokwadi Harare yese havasi kutengesa.
Asi ka mutungamiri wenyika akati iye vanhu vakanyanyozara muguta vanogona kupedzisira voita kuti mupararire zvirwere uyewo kuti guta racho risataridzike zvakanaka.
Ichokwadi chese chakataurwa nemutungamiri wenyika zvinotaurwa chete nemutungamiri wenyika iyoyo kana zvinhu zvisinge zvakanaka munyika mavanotonga imomo. Asi kana zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita aya ekuti mumwe hakutisina basa, iwo mukuru wenyika wakatombotipromisa basa, wakati pamanifesto yavo vakaita maelections a2018 vakatirindisa kuti vachakireta 2.2 million jobs. Havana kutokireta 2.2 million jobs, vakatorasikirwa nevanhu vakawanda omosi vanosvika emirioni nemabasa avo mushure mekunge vatombopromisa mamwe mabasa. Saka zvareva izvo ndikuti zvinenge zvakatoomera isusu kunyanya. Saka kana nyika ikamira zvakadai, mutungamiri wenyika haangatarisi kuchengeta guta kuti rigare rakachena everyday, asingafungi zvemunhu ari kutengesera murodhi imomo.
Imi makadzidza kusvika padanho ripi, uye kuri kuti munyika mava muine mabasa, nderipi basa ramaida kuita?
Ya, inini ndakadzidza kusvika fomu sikisi yangu ndikabuda ne9 points. Tariro yangu yanga iri kuda kuita gweta, ndozvandaita nekuti chishuro changu chaii chekumirira vanhu vandinoona vachishungurudzwa neutongi hwamugabe.
Mune chivimbo here chekuti rimwe gore muchazadzikisa chivimbo chenyu ichi?
Chivimbo changu ndinadzo, ndine hope nekuti pandaiva mwana mudiki ndiri kuchikoro ndaitoita chishuo chekuti when I grow up I want to be a president of this country. Pandakatozozona kuti president wacho haasi kutobva, saka ndakazoona kuti chivimbo changu chandingatoite pari zvino chekuti ini chagandigare zvakanaka oro mwana wangu ndinazo takatirarama munyika ino zvakanaka. Hurumende iripo yezanupiefu inofanira kuchinjwa, uye anozvimogeni tangira akapinda mezuzuzi nava mudhadhe, takaona zvichoo zvinhu zvikachinja kubva kumasivil servant kusvika kumunhu wese. Vanhu vese hapana munhu aionekwa ari muraini yekumirira mari. Ndiye munhu andikusapoti pangu because akambondipa example yandakaona nemazuva angu ini kuti if munhu tikamupa nyanga dzekutungamirira nyika unoona zvakawanda zvakanaka. Nekuti taimu yakangopinda iyoyo yandaibita ari minister of finance, vachangirai vari prime minister, zvinhu zvakachinja zvakanyanya zvekuti nyika yese yakafara, ende nyika yese iri kudzosera ndangariro idzo. Zvakambonaka sei zvinhu izvi 2008 2013 zvinhu zvazomboipa sei aedha futi munhu unyaya zvita zvaipa kuti pangaina mogeni zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Bhanabhasi nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai mukoma wangu.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Bhanabhasi vanorarama ivo nekutengesa mugwagwa muHarare. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Kuchingamidza nhama dzinodiwa muchirongwa chedu apo tinotarisa nezvechitendero. Uri musi wesvondo kudai. Ari kukugamuchirai muchirongwa Dipraxedes Jeremiah. Tinokugamuchirai mufundisi.
Karangu ndinoitwa mufundisi Maika Mafukidze. Ndakaberekwa kuShurugu nedunhu repaNema. Ndikaenda kuchikoro kuShurugu ikoko. Ndikazopedzisa chikoro changu ndava mugweru. Kusvika ndazozivawo Kristu ndiri mugweru. Kuberekwa patsva kugamuchira Ishe naMambo nomuponesi wangu ndiri mugweru kuchechi Apostolic Faith Mission.
Makanga makura zvakadini?
Ndakagamuchira Ishe naMambo somuponesi wangu mugore ra1989 kumukomba kuApostolic Faith Mission. Ndakanga ndava form 3.
Saka muchifundisi makazopinda sei?
Kubva ndichiberekwa kazhinji unonzwisisa kuti unokudaidzwa kwaMwari maringe nemafambiro aunenge uchiita murwendo rokunamata irori. Asi ndakange ndiri muimbi ndichizoenda kuchikoro chechifundisi kuSouth Africa kuPolokwane kwandakatanga 2005 ndichizopedza gore ra2007 pandakagraduata ndichizodzokera kumusha kwandakanongogenwa nechechi yandakanga ndava kupinda kunzi Awake Grace Ministry.
Kuno kuAmerica makazouya rini?
Kuno kuAmerica ndakauya mugore ra2013 muna August. Ndadaidzwawo kuzoshumira pane umwe musangano watakanga ndadaidzwa kwandichiri kuno. Mari vakati daurirawo mukana yakawanda yekushumira. Ndichiri kushumira nanhasi makereke akawanda kuzvizvarwa zvezimbabwe nekune zvizvarwa zvezvimwe nyika nemukana wakakura wakazvidzwa naMwari zuva rimwe nerimwe kuti ndione kunoshumira.
Pamuri kushumira iko zvino munoshumira nechirungu kana kuti nation?
Iko zvino ndiri kushumira ndiri kune nonzi Zimbabwe Fellowship Lovers Lane Branch. Tinoshumira nechirungu, tinoshumira neshona zvakanyanya nerurimi rwaamai because the congregation yedu a bigger number yevanhu vanobva kumusha nokuda kwechirungwa chavakati vanoshuva kuti varurimi rwekumusha.
Tinonzwa kuti iko kudhala si vanobva kuZimbabwe vakati wandei.
Izviro kwazvo variko nosangana navo mumacommunities imo matinopinda nokushumira kana kwaita matambudziko tinonongonana navo nekumakereke akati wandeiwo makereke anoshumirwa nezvizvarwa zvenyika yekwedu yeZimbabwe. Saka kwakawanda vakawanda variko kuno.
Munotomboita mubatanidzwa here wemakereke akatsaukana?
Izviro kwazvo mibatanidzwa inoitwa nemarevivals anoitwa misangano maconferences machirungu anoitwa akawanda patinosangana maZimbabwe. Izvozvi takatarisana noumwe musangano watinawo pachechi pedu paLovers Lane watiri kukokera maZimbabweans from all over, kwete maZimbabweans chete nevamwe vari kune dzimwe nyika. Kubva musi wa10 kusvika musi wa12 November tine musangano wedu watinawo paLovers Lane. Hakuda muya anonzwa, saka tiri kukokera vakawanda kuti vauye, zvekutarisira vakawanda kuti vanouya vazhinji vakakonfema.
Hurukurei yanga yakunakidza, asi zvisinei nguva dzedu ndodzadyana. Mochitipa vhesi mufundisi.
Vhesi yangu yandinayo inowanikwa kubhuku yaJohn chapter 1 pavhesi ya12. Inotaura mururimi rwaamai ichiti, asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari ivavo vanotenda kuzita rake. Kureva kuti Kristu haasaruri, haana muganhu wemarudzi, anotarisa vanhu vose zvakafanana. Hakuna waanonzi haagoni kusvikira. Kuti zviri kudunga munhu kumugamuchira, kana agamuchirwa une zvaanoita muupenyu hwemunhu, kana agamuchirwa une zvinhu zvaanochinja, anochinja upenyu. Ndosaka muri kunzwa John ari kutaura chirevo chake ichocho kuti kuna vose vakagona kumugamuchira akavapa simba. Kureva kuti simba redu romukristu romutendi rinobva kubva pakugamuchira Kristu kumuita wake. Saka tiri vana nokuti takatenda kugamuchira iye Kristu mumwe woga watakapiwa naMwari wedu. Ndo panobva simba redu ravatendi, kukona kufamba, kurarama, kushumira, kuita zvose zvatinoita tinozviita nokuda kwesimba ratakawana kubva pakugamuchira Kristu saIshe naMambo weupenyu hwedu. Regai ndinamati. Baba, tinokutendai nesimba ramakatipa rinokunda zvose. Ndogamuchira nyasha dzenyu dzamunoramba muchitipa mazuva namazuva nokutendai nokutendeka kwenyu patinofamba nepatinorarama nepatinoshumira. Nokutendai navose vari kubata mabasa akasiyana siyana, kunyange nevari mustudio vari kugona kutaura nesu vari kuita basa rinoshamisa kudai. Ngavaropafadzwe, ngavachengetedzwe, nemhuri dzavo dzichengetwe, nenyika yekwedu igorangarirwa neni. Nokutendai Kristu waMwari, imi Ishe naMambo, mugokudzwa kubva zvino namazuva ose ari mberi kwepenyu kwedu musara Kristu Jesu. Amen.
Amen. Tatenda hangu mufundisi.
Ndinotenda kusikije.
Taka tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ari kukuoneka muchirongwa ndipatsedze chirongwa.
Tinotenda zvikuru Praxidus Jeremiah. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu Isimba, kachibva kuchikwata Christ Like Choir. Iye zvino tokupai kambo muchinjiko kubva kune muimbi Ja Praiser. Kambo muchinjiko kubva kuna Ja Praiser akachiuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7. Sezvo ngwedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinoti riri kushushikana neuwandu hwenyaya dzine chekuita nemhirizhonga uwo uri kuramba uchikwira. Vana chiremba muzvipatara zvehurumende voshushikana nekuramba zvinhu zvoparara muzvipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina ntungamiri nkomo.